This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 13 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Guri kutaura zvekutongwa kwemaguta nematunhu vasevhi yakasukuere vovhiringidza kanzuru yekwekwe.
Mapurisa anoti akasunga vanhu vose vaitengesera vanhu nzvimbo dzekuvaka dzimba zvisiri pamutemo.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoita rally kubhinga uko vanonyomba mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai pamwe naamai Joyce Mujuru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic of Police kana kuti ZRP anoti aumba chikwata chichashanda nemakanzuro emaguta mukusunga vose vaipa kana kutengesera vanhu nzvimbo dzekuvaka zvisiri pamutemo, izvo zvave kukonzera kuti vanhu ava vaputsirwe dzimba dzavo. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamwe nevakasanobata chinzvimbo chamabharani mukuru wekanzuro yeHarare amai Josephine Ncube, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati chikwata ichi chichatanga kushanda nekanzuro yeHarare chisati chaenda kune mamwe makanzuro.
VeCity of Harare vakatisheedza kuti tinge tichishanda pamwe chete kuti tisunge maland barons vakapinda mudzinzvimbo idzi zvisiri pamutemo. Vakatanga kutora mari dzakawandisisa kuvanhu vachiisa muhomwe dzavo. Mari idzodzo dzisina kusvika kukanzuro.
Amai Charamba vakurudzira vese vari kuputsirwa dzimba nevaya vakavakira panzvimbo dzisingabvumidzwe kuti vaende nemagwaro ese avaishandisa kubhadhara mari kumakoronyera aya, vachiti mapurisa achashandisa humbo uhu kusunga vanhu ava. Vati ZRP ichaferefeta nyaya iyi zvakasimba, uye kunyange vashandi vemukanzuro vaishanda nemakoronyera aya vachasungwa nekuendeswa kumatare edzimhosva.
Avo vakabirwa nemakorora aya, huyai kumapurisa. Tichange tichizokuzivisai kuti munoenda papi pacho, mapolice station api acho, muchinotaura muchiuya nemagwaro amakapiwa nevanhu vangave vekucity of Harare kana vangave kugovernment, vaikupai matsamba iwayo vachikugwirirai minda zvisiri pamutemo. Huyai nemagwaro iwayo. Isusu chinangwa chedu ndechekusunga ivavo vaipa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo. Asi imi mukaregerwa futi zvakare kuuya nemiwo madziya moto wembavha, tichasunga mese nemakorore iwayo.
Kunyange hazvo vasina kutaura kuti vanhu vangani vasungwa pari zvino nenyaya iyi, amai Charamba vati pane vanhu vakatosungwa uye vakawanda vanotarisirwa kusungwa sezvo ZRP yave nechikwata chichange chichimirira nyaya idzi chete. Amai Ncube vati kanzuro yeHarare yakatoita ongororo yedzimba nezvimwe zvakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye vanhu vakaita izvi vakatoziviswa kuti vabve panzvimbo idzi. Varamba kutaura kuti idzimba ngani dzichapu tswa, asi vati chirongwa ichi chiri kuenderera mberi. Vati vamwe vanhu ava vaiomesa musoro nekuramba kuteerera kanzuru, ndosaka kanzuru yave kushanda nemapurisa. Vatiwo kanzuru iri kupa vanhu mukana wekubvisa zvinhu zvavo pachinambo chekuti zviputswe.
Vanhu vari kungovaka pese pese muHarare panzvimbo dzisingabvumidzwe. Vamwe vacho vachitora land yecouncil vachiitengesa vasina mvume yekutengesa. Saka panguva ino zvataakuita ndezvekuti taakuchifamba nemapurisa tichitsvaga vanhu vakatengesa mastendi iwayo, tichichitora nhano dzekuputsa zvese zvinenge zvakaiswa zvisiri pamutemo.
mukuru wecombined Harare Residents Association vamfundo mulwelo vaudza Studio 7 kuti vazhinji vari kuputsirwa dzimba dzavo havana magwaro avakawana kubva kukanzuru uye vati kunyange kanzuru ikapavanhu ava magwaro bumbiro rinosungisa kuti kanzuru ipiwe mvumo nematare edzimosva isati yaputsa dzimba dzevanhu zvisinei kuti dzakavakwa zvisiri pamutemo here kana kuti kwete vanotiwo vatambira danho ratorwa nemapurisa rekuongorora nyaya yekuvakwa nekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira zviri kunze kwemutemo vamuliro vati vane nhengo dzesangano ravo zana dzakaputsirwa dzimba uye vati vanyorera kumukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri vachikumbira kuti kuputswa kwedzimba kumbomira apo mapurisa anenge achiongorora nyaya iyi mukati memakore mashumanana apfuura zviuru nezviuru zvevanhu zvakarasikirwa nemari apo zvakatengeserwa nzvimbo dzekuvakira mumaguta nevanhu vaitengesa nzvimbo dzisiri dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
tichiri panyaya yekuputswa kwezvivakwa pamwe nekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira panguva iyo veruzhinji munyika vari kunetsekana nekuburitswa kuri kuramba vashandi vachiitwa mabasa matambudziko kune dzimwe mhuri muHarare atowedzerwa mushure mokunge vaputsirwa dzimba dzavo Nezuro kanzuru yeHarare yakaparadza dzimba dzinoda kusvika zana mumusha weruzhinji webudiriro idzo inoti dzakavakwa zvisiri pamutemo munzvimbo dzisingabvumidzwe
kubva payakatanga kuputsa dzimba nezvivakwa zvinonzi zvakavakirwa munzvimbo dzisingabvumirwi kanzuru yaputsawo zvivakwa zvakadai kuWarren Park nekuGlenora Kanzura weward 13, Rugare, Southerton, ne Lokimva, vapita moyo, vanoti kanzuru yavo yakagara yapa vanhu ava yambiro yekuti vasavakire dzimba munzvimbo dzisina kufanira. Asi vamoyo vanoti nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika dzaitungamidzwa pamberi, vanhu vakawanda vakarasikirwa nemari dzavo.
Mumwe wemasachigaro emubatanidzwa wesangano revagari vemaguta akatenderedza Harare, reHarare Metropolitan Residents Forum uye vari sachigaro vecombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimbarashe moyo vanoti vasangana nevagari vekubudiriro vakaputsirwa dzimba ava nhasi uye vane matanho avari kuronga kutora pamusoro pedanho rekanzuru iri Ukuwo hurumende kubudikidza negurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia kasukuvere iri kupomerawo mhosva yekungomera kwezvivakwa izvi kuvanhu vari kutengesera vanhu nzvimbo dzekuvakira kana kuti land barons asi veruzhinji vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nebato rezano pf sezvo vazhinji vevanonzi maland baron ava vari kubato iri Mukuzeya nezvenyaya iyi taita hurukuro naKansela Moyo pamwe chete navasimbarashe moyo. Tatanga nekubvunza Kansela Moyo kuti vanoti kudii nedanho riri kutorwa nekanzuru yavo.
Zvinhu izvi zvakaitwa nemapolitishens achisiri chitsva muno muZimbabwe. Chakaitwa negovernment iripo yezvino yeZANU-PF. Kuti garai pamunoda madiro acho china chero pane tambo dzemagetsi, chero pane suwa, chero pawetland. Vanhu vakaita saizvozvo vakapinda vakatorerwa mari tichitaura isusu kuti vanhu regai kudaro vanhu muZimbabwewo handizivi kuti kuda mweya wesvina unodatsika mutanda kuti tizive kuti tiri kurobhewa zvinhu izvi hachisiri chitsva isu sekanzuru takataura kudhara kuti regai kuita zvamuri kuita izvo nendi yauri kubhadhara kumunhu uyu aiwana kunaani izvezvi tiri muprocesi yokuregulariza dzimwe nzvimbo dzakatorwa nenzvimbo yakadaro nokuti tatoona kuti yatova misha yatova nevanhu vangatambura
Vasimbarashe moyo, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Nyaya iri kuitika kubudiriro inyaya inoafekta vagari. Isusu tiri kuti kunyangwe pane zvakakangiriswa nevanhu ivava. Mutemo mashandira unoita ndeyekuti mutemo hautori hwouisa muoko mako wotoda kugadzisa zvinhu zvakadai zvakakanganiswa apa uchiputsa dzimba asi isu tese tichiziva kuti munhu wega wega ane kodzero yepekugara. Inonzi pachirungu right to shelter.
Kansela Moyo, kanzuru yaiona vanhu vachichera kubvira iri foundation kusvika imba imire. Sei musina kutora matanho ipapo?
Kanzuru yakatora matanho. Yakapa vanhu ivavo manotice. Mukaenda vanawo matsamba. Ane vasingadi kubudisa. Vakapuwa matsamba ma48-hour notice kuti please pamuri kuvaka ipapo hapabvumidzwe. Asi vanhu havana kuteerera kanzuru. Vakateerera maland baron. Dani kuteerera kanzuru. Mapurisa. Raiti vakavimbwa votaura kuti apa pane politics vaokuenda akasungwa zvino politics dzinotendemuka dzinopata zvindeya dzoenda nerimwe diri mangwana dzodzoka dzaakumwe zvinongoda munhu wakachenjera kuti usatambisa hako mari yako zviri bheta uroje pano kuti uiti unonogara pano paunoziva kuti hauna kutenderwa naani zvake ane mvumo yokuplana maguta.
Vasimbarashe moyo, vari kukuratidza here matsamba ari kutaurwa nakansela Moya ivo vagari ekunzi vakambopiwa manotisa?
Pandainda kunhasi ndatsvaka matsamba iwayo, asi tsamba yandataridziwa inini haitaridzi kuti itsamba yakabva kuguta reHarare, nekuti itsamba isina inonzi letter ID pachirungu yeCity of Harare. Itsamba yakangonyorwa, haina kutosainwa kuri kureva kuti yabva muofisi yani. Izvo zvese hazvipo, ingori tsamba yekuti zvifuwawo chodaindaiva inini ndakaipiwa. Handifungi kuti ndaikwanisa kuti ndinyanye kuicherechedza setsamba iri kutaura zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa. Saka tinyangoti pane kusabudirana pachena kuri kuitika apa, kwokuti vanhu vava kungovandirana.
Kansela Moyo, vazhinji vanoda kuziva kuti sei kanzuru yakapa basa kana masimba ekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira kumaland barons amuri kutaura iyaya. Kare taiziva kuti kanzuru ndo yaipa vanhu pekuvakira.
Ichokwadi, vanhu ivava vanonzi maland baron aya havana munhu wakavapa. Vakatevezesa simba rezvinzvimbo zvavo muzanup f. Tinorejesa zvokuti do on a daily basis munhu anoda kutevedzera mutemo. Maindividuals varipo pawaiting list zviri proper. Macooperatives aripo ari registered zviri proper. Ava vatevedzeri izvozvo zvandinotaura. Ndokungomuka mugumbezi akananga paopen space.
Vasimbarashe Moyo, matanho api amaya kutora seHamref?
Tiri kutomhanya mhanya pari zvino kuti paonekwe rubatsiro rwokuti vawanewo matende ekuti vagare. Pane vana vadiki vatiri kutaura nezvavapa, pane vamwe vanotorwarawo vatori diabetes vane zvirwere zveshuga. Zvimwe zvatawirirana ndezvekuti isusu sesangano rinomirira vagari tawanikawo tichiita hurukuro nemagweta edu atinoshanda nawo kuti amirire vagari ava vakwanise kuwana yatingati pachirungu compensation nezvaitita.
Avanga vari sachigaro wekra vasimbarashe Moyo. Manzwawo zvakare kubva kuna kanzura weward 13 muHarare vaPeter Moyo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7.
Sangano reConvention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES rinoti Zimbabwe iri kutarisirwa kushandisa mitemo yayo mukugadzirisa nyaya dzekurayiwa kweshumba, zvikuru shumba yainzi Cecil iyo yakaurayiwa mwedzi wapera nemuvhimi wemuAmerica vaWalter Palmer. Munyori mukuru weCITES vaJohn Scanlon vanoti shumba dzemuAfrica hadzisati dzasvika pachinhano chekuti dzichengetedzwe zvakanyanya kuitira kuti dzisaparare nekuurayiwa sezvo dzisiri dzakawandisa. Asi vanhu vanoti dzikangovhimwa zvisina kurongeka dzinogona kupera. VaScanlon vanoti musangano weCITES uchaitirwa muJohannesburg, South Africa mwedzi unouya, uye vakatarisirwa kubuda negwara panyaya dzekutengeswa kweshumba. Gibbs Dube weStudio 7 aita hurukuro nemwe mugari wekuDete vaStanley Torima avanoti shumba dziri kushaya mufaro munharaunda yavo.
Upenyu hwavanhu nemhuka hauna nyatomira zvakanaka nokuda kwokuti government haina zvainoita nokuita put in place zvinhu zvinoita kuti vanhu vasava affected nokuatakwa nemhuka. Nokuti ukatarisa paDete pane polisi, vanhu vanofanira kuinda vachinoripota nyaya dzavo. Pane health center, vanhu vanofanira kuinda vachinobayisa vana vanorwara, the same thing. Panotorwa zvitupa and so forth, but mukufamba kwavanenge vachiita kunzvimbo iyoyo vanosongana nemhuka. Ndichitaura kudai nhasi makuseni ndasongana navamwe mai vanonzi Mamoyo vaitaura kuti shumba yafamba apa inotaridza kuti ine vana ende inotaridza kuti ihombe. Ende unombva wanyatsokuona kuti upenyu hwachona kana hwadaro shumba iya kana kuri kuti yabatwa nenzara. Kazhinji kachona ndo dzinozoita sedzinozouraya vanhu panika maurayirwo akaitwa kamwana kekuchezho Elton Sudan. Mamiriro akaita upenyu hwavanhu nemhuka kuDete, government haisati yanyatsokuisa something in place zvinoita kuti vanhu vave protected, upenyu hwavo hwakaprotectwa. Saka kunongova nyaya yekungopfuudzana handiwaona.
Saka muka seshumba zvinonetsa here ipapo?
Kana dzaakusvika paextendi yekuti dzimwe nguri dzinozosvika pakuuraya vanhu like iyo yakauraya mwana wandikuziva kuti aidai achienda kuchikoro distance ndo panoita problem. Kana kana dzaakuonekwa dzichifamba sei yaonekwa mapinzi aye namai aya vanga vachienda kuDete makupeni ndo panoita dambudziko.
vanhu vanga benefita sei kana kukaurayiwa mhuka nemaprofessional hunters?
Kana vanhu vari mumaofisi vakava transparent, vanhu vanogona kuita benefiti zvinhu zvakati wande. Vanogona kubatsirika pakuti nzvimbo yakaita semuhange kuno kwatinogara mvura inonetsa. Koro vana vanofamba madistance akati, saka mari kana ikava accountable for zvakanyatsokunaka naka pakava netransparent zvakanakanaka, vanhu vanokwanisa kubenefita. But iye zvinezvi vanhu chero kuri kuti vanhu vanosiya mari, it is something which is next to nothing, because vanhu vanenge vasingazivi kuti kwasiyiwa mari.
Mugari wekudete vaStanley Torima vachitaura vari parunare vari kudete kwakare naGibbs Dube weStudio 7 vachigununa kuti shumba dziri kuvashayisa mufaro munharaunda yavo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vachuchisi vemuSweden vanoti vacharamba vachiferefeta mhosva iri kupomerwa murume akavamba WikiLeaks Julian Assange yekubhinya vanhukadzi, asi varasva mhosva yaanga achipomerwa isinganyatsonyotyisi. Mhosva nhatu dzekubata zvisina kunaka madzimai pamwe nekuvaitisa zvavanenge vasingadi dzaraswa, sezvo mhosva dzakadai dzichifanirwa kunge dzakatongwa mukati memakore mashanu kubva padzakaparwa. Sweden yakati iri kuda kusunga Assange mushure mekunge vakadzi vaviri vamupomera mhosva yekuvabhinya apo vakashanyira nyika iyi muna 2010. Nyaya iyi inofanira kuferefetwa kusvika muna 2020. Assange ari muupoteri pamuzinda weEcuador muLondon kubva muna 2012 zvichitevera mutongo wemuBritain unoti ngaasvitswe maoko emapurisa emuSweden.
Vakuru vakuru vemuIraq vanoti bhambo raputika murori munzvimbo inogara vanhu verudzi rwechishiite muBaghdad nhasi rauraya vanhu makumi matanhatu nevanomwe. Vamwe vanhu vakawanda vakuvara apo truck yanga yakazara nezvinoputika zvaputitswa nhasi mangwanani apo vanhu vanga vaungana pamusika weJamila muguta reSaad. Chikwata cheIslamic State chinoti ndicho chari kusanzvimbo iyi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika varivo zvakare munyori mukuru muboka remadzimai muzanu PF amai Grace Mugabe nhasi vatsvinyira zvakare vaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, vakashoropodza zvakare mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira. Ngatinzwei zvizhinji kubva mutoreri wenhau Thomas Chiripasi.
Vashora nevatsigiri vebato ravo kubhinga nhasi, amai Mugabe vashora amai Mujuru vakavafananidza nechimututangoro. Vati amai Mujuru munhu aida kutora masimba kubva kuna vaMugabe vasingatevedzere bumbiro remutemo asi zvakakona. Vati havasi kuda kunzwa nezvezvipoka zvipoka muzanu PF zvavanoti zvave kutanga zvakare mubato iri.
Iwe ukada kutsauka tora gwara rako wega, ndaunofunga kuti iwe ndorakakodzera nende zvauri kuda, unorasika ubva uraswa nemukaa. Vanoda kunyepa kuti hanzi vatikazonzwai ndikazodai. Ini ndifanika inini handina chinombondizeza. Zeze munhu wenyama ndinozeza ishuwa kudenga.
Ndiyo waveza vakujuru.
Nokuti munhu wenyama haana chitende chemweya wangu wandinofema. Ni munhu ari kudenga uko kana ada kuti mai Mugabe vachifa.
Kuti vanda woti.
Ndiye ane simba racho. Hatiri kurasirirana nyoka mhenyu. Ini ndakataura kudhara kuti munhu kumbira rurege. Ndikandiita benzi. Ende munozviziva zvazvinoreva masivil servants vari muhurumende basa. Hapana chamunoziva.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ramai Mujuru sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichakadai, amai Mugabe vashora vatsvangirai vachiti munhu anoda masimba zvikuru ivo vasingashandire vanhu, vachiti vaMugabe mutungamiriri akasarudzwa naMwari kuti atungamirire nyika. Amai Mugabe vati murume wavo achatonga Zimbabwe kusvika madhonga ameranyanga.
Kubva 2013 kusvika 2015 18
Zvichakadai, vatsvangirai vaudza Studio 7 kuti vamugabe munhu asina hanya neruzhinji rweZimbabwe ndosaka vachirambira pachigaro cheutungamiriri wenyika.
Anga ari munhu anoteerera, vangadai vachiri president. Tarirai muregion muno, vamwe vakutoenda president wechi 5, 4, 5, hakusina nezera navamugabe. But iye vanoramba vachiti chii? Ndakazombovabvunza kana nai mudhara, ko madii kufunga nyaya yekuti mumboregedza muregedza? Kuregedza pati inobva yatofa. Ndikati zvinomunemedza here? Pamuchafa muchaemedza here? Anzi mamiriro akaita zvinhu zvino izvi zvinoizi even worse. Hakuchine pati here? Aivanga vari munhu anonzwa mashoko avamwe. I am sure muno muregion internationally, shamwari dzavo, vanani vavo vanofanira kuva vakatomutaurira kuti amachiregera.
Amai Mugabe, avo vagovera chikafu kuvagari vekubhinga, vashora masangano anoshanda akazvimirira, vachiti haasi kubatsira vanhu munguva yekutambudzika, vachiti masangano aya anoda kungotanga kuita basa munguva dzesarudzo. Amai Mugabe, vagoverawo vanhu mbatya dzavati dzakapambwa kumiganhu yenyika, dzaida kupinzwa nevanhu vanotengesa kuti vazotengesera vanhu. Hatina kukwanisa kutaura neutungamiriri wesangano rinomirira masangano anoshanda akazvimirira munyika renango kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiriri wesangano renango Vasifa Zinhumwe vati vanga vari mumusangano. Amai Mugabe, vashora nyika dzekumavirira nekupopota kwadziri kuita nekuurayiwa kwakaitwa shumba yaive nemukurumbira munyika yaizivikanwa nezita rekuti Cecil.
Munoona zvavanotiita?
Munavona zvivari kutuchita.
They are hypocrites. They are crying about Cyril Oshumba. Shumba is my rights and ngangu nini. Yes, we want to protect our wildlife. But as mari kutanga vataura zvemusoro wa Cyril. Vataura zvemusoro yemadzitateguru eda vakatora. Zvinoini tiri kuti mhosva inotanga kuenda pamberi. Ndeye kutora musoro yemadzitateguru.
Zvichakadai, amai Mugabe vakumbira vagari vekubhinga kuti vavhotere ZANU-PF musarudzo dzemuna 2018 vachiti hapana chavanopiwa nemapato anopikisa ZANU-PF. Kubva pakavambwa MDC muna 1999, ZANU-PF haisati yambokunda musarudzo dzeparamende kubhinga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Regai timbonzwa mashoko atumirwa nemumwe muteereri wedu vakudzai magoba pamusoro pekudzingwa kuri kuitwa vanhu mabasa.
Tinotenda Jonga, izvi zvinokashamadza chaizvo kuti ndiwo here mabasa 2 miriyoni atakapurumisa 2013 ndiwo here zima aseti iri kuitika iyoyi. Ivo vanotoshambadza mupanya penyuro zima aseti upfumi kuvanhu ndihwo here upfumi hwavari kupa vanhu hurofa. Tinotenda vana Jonga.
Muchirongwa cheWomen's Forum na 8:30 PM tiri kutarisa kudzingwa kuri kuitwa vanhu mabasa uye mutoro uri kusiyirwa mhuri dzakawanda zvitevera kupera kwemabasa.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanonzi vadzinga makanzuru maviri emugweru ndogumbo misa basa mamwe makanzura gumi nematatu vachivabomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo. Izvi zvinoitika mazuva mashoma vakasukuvere vadzinga zvakare mamwe makanzura emuguta rimwe chete reGweru. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakasukuvere kuti tinzwe divi ravo. Asi Sandra Nyaira weStudio 7 abata gweta riri kumirira meya weGweru nemakanzura eguta iri vaBrian Dube kuti tinzwe zvizhinji.
Chokwadi zvine izvozvo zvaitika pazuva ranhasi makanzura edu asasendwa navakasukuvere maskatanhasi.
Vakasukuvere vari kuti nyaya iyi inyaya yei yavavadzingira?
Mati?
Vakasukuvere vari kuti vadzingirei makanzura aya?
Vari kuvadzingira incompetence nemismanagement yekanzuro, asi zvazvo ingori nyaya yekundoti vari kuda kukava up zvose makanzura zvedu anga achida kuvhundumira zvimwe zvinhu zvachiitwa zvehuori pakanzuro mainly neZambia, including kunotiwa kwelend around Gweru, city council land and stuff, zvirikuda kulotiwa neZambia igo kavanhu for campaign muna 2018.
Saka imimi segweta ndeipi nzira yamuchatora kuti munge muchiedza kugadzirisa danho ratorwa navakasukuere?
Danho ratorwa navakasukuere hazvitishamisi, nekuti vanga vatombodzinga vamwe makanzura edu maviri. Hatichasisi kuzama kuita panguva ino kuti tichatibvunde rematare tiite kuti nyaya yachona kuti ionekwe nematare, nekuti zvinhu zvavaita one zviri procedurally wrong and secondly zviri unfair pakuti vanhu vakasarudzwa nevanhu. Saka hatitidzinga makanzura tinongoti short kuundermine authority yeelectorate yedu. Saka we are not going to slip over it, we are taking serious steps.
Gweta riri kumirira meya weGweru pamwe nemakanzura eguta iri vaBrian Dube vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7.
Zvichakadaro, vashandi vakadzingwa basa nekambani yeEconet neSteward Bank vaendesa makambani aya kumatare vachiti akarevesa kuvadzinga achishandisa mutongo wakapiwa nedare reSupreme Court risizvo. Hatinokwanisa kubata gweta reEconet neSteward Bank vatawanda nyambirai sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi tabata gweta revashandi vamunyaradzikwisai kuti tinzwe zvizhinji.
Friday yapfuura ino kambani yamaguta yatinoshanda nayo Munyaradzikwisai Partners akaisa mapepa kuConstitutional Court tichimhanʼara kambani yeSteward Bank neEconet Wireless vakadzinga vashandi 25. Vashandi ava vainge varamba iConnect neSteward Bank yainge yati iyo iri kuda kuti idzise mari inohorwa nevashandi ne 20%. Saka ichiri zvinhu zvavachiti zvinhu zvavaomera. Vashandi ava pamwe chete netrade union yavo yeZimbabwe Bank Allied and Workers Union vakaramba izvi. Saka painge patanga hurukuro yekuona kuti zvingafamba sei maererano nevashandi ava. Hurukuro isati dzapera ndo pakabuda judgment iva Petroleum naNyamande. Saka employer vashandiri vakambva vatodzinga vashandi vaya 25. Saka ndonyaya yatakaendesa kuda reguru renyika. Tichitaura kuti judgment yakaitwa muna Petroleum zuva ijudgment yaishandisa mutemo wanga uripo tisatava nebumbiro guru idzva reconstitution yeZimbabwe rakauya muna 2013. Saka tiri kuti isu pabumbiro guru yemutemo iri section 65 rinopa vashandi kodzero dzekuva nhengo dzematrade union, kodzero dzecollective bargaining, kodzero dzeanonzi mafair labour standards, kubatwa kwevashandi zvakanaka.
Nyaya iyi munotarisira kuti inganzwi kwarini?
Pane zvino matare avhara, vanoenda pavanoita kaholiday kavanoita. Saka tinotarisira kuti muna September pavanovhura.
Iro ranga riri gweta revashandi veEconnect neSteward Bank vakadzingwa basa vamunyaradzikwisai vari parunare muHarare.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vonyomba amai Mujuru neMDC.
Gurukotara zvekutongwa kwematunhu, vaSevia Kasukuvere vanomisa meya nemakanzura maviri basa muGweru. Tashika kumagume chulongwa chedu, anokuoneka indini Jonga Kandemiri.
Nenuenyu, Blessing Zulu, ndokusia moga Ajonga, nastandekile Mhlanga, munaudze Chirungu.